tinobvunza akataura naseve tinobvunza masoko anovelinyi baba baba achauya anomulangalira baba anifuwasa mulangalira baba kala akaendaka akakaenda kumabasa kwavawi
Gracias.